Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu zanasi muvuro zvita 4/2017. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanotoresa mhiko makurukota achange achitungamira mapazi ehurumende akasiyana siyana. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya dare remakurukota ava Mnangagwa iro rizere nevanhu vagara vari muhurumende kwemakore akawanda. Izvo dzinoti hapana chitsva chekutarisira kumakurukota aya. Vakawanda munyika vanoti vanobvumirana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kuregererwa pamhosva dzavakapara panguva yeutongo hwavo. Asi vamwe vanoti pane dzimwe mhosva dzavakapara dzisingakodzere kuti varegererwe. Vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti hapana mutsauko pakati pehurumende yava Mnangagwa nehurumende yaiva yava Robert Mugabe zvichitevera kudzingwa nemasoja nemapurisa kwavari kuita munzvimbo dzavanotengesera. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dare remakurukota ratoreswa mhiko nemutungamiri wenyika nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwezve kuti tava nezvimwe zvirongwa zvitsva. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei nenguva dzinoti 6 AM, 2 PM nechamajaira chemazuva ese cha 7 PM. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kukurukura pamusoro pedare remakurukota ratoreswa mhiko nemutungamiri wenyika nasi. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.